Nezuro Parliamentary Legal Committee inotungamirirwa Honorable Jonathan Sankande yakabvunza report kudare reparliament. Report inonzi adverse report inoratidza kuti inopokana nestatutary instrument yakaitwa nemapresidential powers in the statutory instrument number 77 of 2015 yakaitwa shandisa mapresidential powers inonzi state liabilities act by yashandawo kupremier services medical aid society. State Liabilities Act mutemo uripo unodzivirira pfuma yehurumende kana property yehurumende kuti inge ichitorwa kana kuattachwa nana messenger of court kana sheriff we high court nezvikwere kuti zvisatorwa zvinhu zvehurumende kana mayani ane chikwere. Premier Services Medical Aid Society ine zvikwere zvakawanda kune vanhu vakati wandei. Gurukota rezveutano ndotarisira vakanyora statutory instrument yekuzivedza kuti vadzivirire ndingati hupfumi kana property midziyo yePremier Services Medical Aid Society kuti nayo ifukatirwe nestate liabilities act isabatwa seapa vatakapa report zekuti taona kuti statutory instrument iyoyi yemapresidential powers yekuedza kufukatira zvikwereti zvePremier Services Medical Aid Society kuti zvinzi ndezvehurumende ende hazvibatwi haisi maringe nemitemo inotyora mutemo wacho inonzi state liabilities act commission constitution ndo zvakaitika mizuru.
Zvakatambirwa sei nevamwe vadare pamanga muri kutura zvinyorwa izvi vese veMDC nevezanup f
Parliamentary Legal Committee ala onde something pavakapa nyoroondo ripoti yekuti isisi committee yedu yatikani ichinchinichi chiri kunze kwemutemo zvakaita chipanhubvumidzi dare veparamende vakaitambira zvakanaka chaizvo kumapato ese arimomo vezanup f vemovement for democratic change netungamirirwa navatangirai nemovement for democratic change zvakare netumirwe kungamirirwa navawetmen mmuzi pakaitwa chirwirango.